Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekuthulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 11/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheCommonwealth Assessment Mission chotarisirwa kunge chiri munyika kwesvondo rose kutanga mangwana kuti chione kana Zimbabwe yakakwanisa kuzadzisa zviga zvayakatemerwa kuti ikwanise kudzoka zvakare mugungano iri.
Tinoda kutokwidzira uvezei kuti vachionawo nenjodzi dzatosangana mumugwagwa idzi, vangadaiwo vachitsvaga maprograms ekuti mastudents akwanise kuregistra pamainstitutions avari kuchikoro kwavo ikoko kuti vezei kuendawo panzvimbo.
Zvichitevera kukuvara kwevana makumi maviri vepa Great Zimbabwe University neZuro munjodzi yemumugwagwa vachibva kunonyoresa kuvhota muguta reMasvingo, komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission yokurudzirwa kuti ibude nezvirongwa zvekutumira vashandi muzvikoro. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vopinda musangano weUnited Nations Climate Change Conference kana kuti COP27 uri kuitwa kuEgypt. Zimbabwe neBotswana dzoumba komiti inenyanzvi dzinosanganisira vana chiremba wezvipfuyo kubva kunyika mbiri idzi senzira yekusimbaradza kubatana mukurwisana nechirwere chefoot and mouth. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikwata cheCommonwealth Assessment Mission chiri kutarisirwa kunge chiri munyika kwesvondo rose kutanga mangwana kuti chione kana Zimbabwe yakakwanisa kudzadzisa zviga zvayakatemerwa kuti ikwanise kudzoka zvakare mugungano renyika makumi mashanu nenhanhatu iri, chinji dzacho dziri dzaimbove pasi peutongi hweBritain. Mashoko akaburitswa neZuro padande mutande reTwitter nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika anoti chikwata ichi chiri munyika mushure mekunge chakokwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti chione nhanho dzafambwa neZimbabwe kubva zvayakanyorera kuti ibvumidzwe kudzoka mugungano iri muna 2018. Bazi iri rinoti chikwata ichi chichange chichitungamirwa nemutevedzeri wemunyori mukuru wesangano iri muzvinafundo Louis Franjesc, uye chinotarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, mamwe makurukota pamwe nevakuru vakuru muhurumende uye masangano enhau pamwe nevamwe vane chekuita nenyaya iyi vanoonekwa sevakakodzera kusanganikwa navo nesangano iri. Zimbabwe yakabuda mugungano reCommonwealth muna 2003 munguva yevaive mutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya. Saka tingati here chikwata ichi chiri kufambira mahara vangwenya kana muchiti hapana chati chashanduka?
Awa zvakanaka kuti kana munhu ari mutongika nga shikewo achiona zvakamira sei nekuti iwo varidzi vadzo vanosvika vachiti kana nechari pakati 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 asi tikatarisisa kubva 2017 akapinda Fredi Munanga zvavo mutongi vanhu vari kuti zvinhu zviri kuramba zvichingoshata mabasa amashoma mari dziri kubiwa corruption vanhu havasi kusungwa vanopikisa nehurumende chete saka aiwa ini ndofunga kuti hangu dei vangoita havo research yavo vari paintanet vaikwanisa ngoona kuti kutamba nenguva
ndeyapi mapoka amungati dai vasanganawo nawo muzimbabwe kuuya kwavaita iko kuchikwata ichochi
ndaita chokutanga vachasangana nehurumende zvakanaka nekuti government macommunity partners government government kana vataura nehurumende ndavanotaura futi neindastries nekuti ndo vanogadzira zveupfumi vabva ipapo ngavanotaura nemasangano akazvimirira ega atine civil society and civil society akasiyana pane vemadzimai vevana vezvirema civil society inofambirana nekutonga kwenyika yatine kuti democratization ngavawane mukana wekutaura nemunhu wese nezvikwata zvese kuitira kuti vange vachitora matau anofambirana nemaonero anoitava nokuti vangoperera kustatehouse chete aya vakatoziva kuti kukunongoridzwa ngoma nekuti pangu 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 havazvovi mafungiro anoita vamwe vese kunyanyanyanya mapato mapoka anopikisana nehurumende ndiwo vanogona kutsigira kupinda kana kusapinda mukomo unouya
nyanzvi mune zvematengerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare nestudio 7 zvichitevera kukuvara kwevana makumi maviri vepaGreat Zimbabwe University nezuro munjodzi yemumugwagwa vachibva kunonyoresa kuvhota muguta remasvingo komisheni inoona nezvesarudzo munyika yezimbabwe electoral commission kana kuti zec yave kukurudzirwa kuti ibude nezvirongwa zvekutumira vashandi vayo kuzvikoro zvepamusorosoro kunonyoresa vadzidzi vanoda kuzovhota musarudzo Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera
vana ava vamukombi vakaita njodzi mumugwagwa unoenda kumashavo wemasvingo Bulawayo vana vapfumbamwe vakakwara zvakaipisisa zvekuti pari zvino vari muzvipatara zvinoti family 24 medical center nemasvingo general hospital kombi yevana ava inonzi yakabuda mumugwagwa ikakudubuka apo vakanga vodzoka kubva kuguta remasvingo mushure mekunyoresa kuvhota uko kunova makiromita makumi mana kubva kuchikoro chavo sasgaro wesangano revadzidzi mumasvingo rezimbabwe national students union kana kuti zinasu vakaovhe muvhei vati nhengo dzavo dzakaita njodzi idzi uye dziri muzvipatara kwadziri kutarisirwa kuti dzichaita zviri nani vamuvhei vati zvinosuvisa zvikuru kuti vadzidzi vanofamba nzendo ndefu dzakadai kutonyoresa kuvhota vosangana nenjodzi nekudaro vakurudzira zvek kuti iite urongwa hwekupinda muzvikoro dzepamusorosoro
tinozva kurwadziwa zvikuru netsaona yakasangana nemastudents edu achibva kunoregista kuvhota kumasvingo vachidzokera kumashava tinoda kutokurudzirawo vezek kuti vachionawo nenjodzi dzatosangana nadzo mumugwagwa idzi vangadaiwo vachitsvaga maprograms ekuti mastudents akwanise kuregistra pamainstitutions avari kuzvikoro kwavo ikoko kuti vezeki voendavo panzvimbo
izvi zvatsinirwawo nesangano remasvingo media center richiti kunze kwenjodzi dzemimigwagwa vadzidzi vakawanda havana mari dzemabhazi kuti vakwanise kuenda kunonyoresa kuvhota kumahofisi ezeki nekudaro komisheni iyi inofanira kupinda muzvikoro ichirerutsira vana vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumasvingo media center amai Esther Nyambiya vati zec inofanira kuongorora nyaya yekuenda kuzvikoro zvepamusorosoro mumasvingo nenyika yose
semedia center masvingo tinoona zvakanaka kuti zec ifambe mumainstitutions of higher learning muzvikoro zvevana so tinoona kuti zvakanakawo kuti zvoni zec ikafambawo muzvikoro zvakadai vana vanobudawo neuwandu hwavo vachirejista kuvhota uye zvinoitawo kuti akaona umwe wake achirejista kuvhota anokurudzirwawo
vemasangano aya vanoti zvikoro zvepamusorosoro mumasvingo zvakaita seGZU masvingo polytechnic bondo pictures college nemogesta zviri kure neguta izvo zviri kuita kuti vana vazhinji vatadze kufamba kunonyoresa kuvhota nekuda kwedambudziko rekushaya mari dzemabhazi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo reelection resource center kana kuti ERC vasolomon bobos gunu vatiwo
Great Zimbabwe inenge ine vanhu vakawanda vanogona kuti vasati vanyoresa asi vaine makore anosvika 18 mukana mkuru wekuti Zimbabwe Electoral Commission ikwanise kunonyoresa vanhu zvakachipa nekuti vanhu ava vanenge vari panzvimbo imwe chete havadi education yakanyanyisa vanogona kutodzidzisa naivo pachezvavo nekuti mastudents kudhara.
Mutevedzeri wemukuru webasa muzeki mudunhu remasvingo vamaxwe ncuve vati
semasvingo hatina sati ane programu iyi. Ya, ndizvozvo zvakanaka chaizvo, ii programu yakanaka asi ndekuti for the time being hasati anayo izvo.
Vanoona nezvezvirongwa zvokurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota mubato rinopisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC mumasvingo vajefferson chitando vanoti vari kuzama kuonesa zeki kuti ite chirongwa ichi muzvikoro.
Chatinoona panhu pakaungana voruzhinji pamateachers college pamauniversities edu pazvikoro ipapa hapafanirwe kunetsa zeki, inofanirwa kuti ngeende ipapo nekuti ndopatinotarisira kuti mwana anofanirwa kurejestwa kuchibatwa ipapo asati aenda kure.
Umwe wevakuru vebazi revechidiki mumasvingo vachausungana savanoti
kunyange tichikurudzira kuti mafirst time voters varejiste kuvhota pamwe nekukurudzirawo zvakare kuti vana vechikoro mastudents vedu arejiste kuvhota tinofanawo kutarisa kuti zebato rinoshanda nebudget ende haringazogoni kuti riringe munhu woga nekubva panzvimbo yake yaari.
Vemasangano akazvimirira vari kukudzira vechidiki munyika kuti vanyorese kuvhota muuwandu hwavo kuitira kuti vakwanise kuwana kodzero yavo yekusarudza vatungamiriri vavanoda musarudzo dzegore rinouya. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vapinda musangano weUnited Nations Climate Change Conference kana kuti COP27 uri kuitirwa kuEgypt vachitaura pamusoro pezvaitwa nenyika yavo mukurwisana nematambudziko akanangana nemamiriro ekunze muAmerica nekunze kwenyika yavo. Zvisinei, vanga vachitarisirwa kuwana vamwe vari kupinda mumusangano uyu vasina hanya nezvaitwa neAmerica asi kuti vane chido chekunzwa kuti nyika dzakabudirira zvii zvadzingaita pari zvino kubatsira nyika dzakawirwa nematambudziko emamiriro ekunze. Semuenzaniso, Pakistan inoda muripo pamusoro pemafashamu emvura avhiringa nyika iyi ayo anonzi akonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kupindawo musangano uyu kwakare kuEgypt. Vanhu vane chitsama vanonzi varatidzira panze pemusangano uyu vachikurudzira dzihurumende kuti dzizadzise zvivimbiso zvadzo zvekubatsira nemari nyika dzine urombo mukurwisana kwadzo nekushanduka kwemamiriro ekunze. Nengwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vari zvakare mumiriri wechitungwiza noti mudare reparamende vaGodfrey Sithole ava vakabuda mujeri rechikurubhi nezuro manheru mushure mekubhadhara mari yechibatiso vanonzi vave kutarisirwa kunoongororwa utano hwavo navana chiremba mushure mekugara mutirongo kwemwedzi ingada kusvika kumishanu. VaSithole vakabhadhariswa madhora emunyika zviuru mazana matatu kana kuti $300,000 semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo pamhosva yavari kupomerwa yekukonzeresa mhirizhonga. Pamusoro pekubhadhara chibatiso vakanzi vange vachizviratidza kumapurisa kamwe chete pasvondo vasakanganise vafakazi uye vape maoko edare gwaro ravo rekufambisa kana kuti passport. VaSithole vakanga vagara mutirongo kwemwedzi ingada kusvika mishanu pamwe chete nenhengo dzebato ravo reCCC gumi neshanu dzinosanganisira mumiriri wezengeza West waJob Scala avo vari kutarisirwawo kudzoka kudare svondo rinouya kuti vange vachinzwawo nyaya yechikumbiro chavo chekuti vange vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nengo dzebato iri dzakasungwa dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mushure mekuwanikwa kwemutumbi wenhengo yebato ravo muzvaremo Blessing Ali avakapondwa. Ngatinzwei mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva vachitsanangura pamusoro pekubuda kwavaSithole.
Tachangatiwe kushikurupi maximum prison, tichikamchira vastole, honorable Godfrey, wangawa pure peo, ene high court, tichipembera, ene kufara, ene kutinde, mwa wedu, muri yake, yanga ichitari sirasa baba, kutada harikumba, achifamsa mabasa, ishebatu, tietakatarisa kutisemunu, wataka diplo in parliament, hada achifamsa basa, reko advansa, nyaye kutimunyika, mwe ne mtemo iri pro people, mwe ne mtemo iri democratic, mwe ne mtemo iri within the constitution za nyika, uye evan, wakamfotera kuchitumisa, nuka achitari sira kuti afambe nenyaya dzecommunity development afambise basa asi 156 days ari mukati achidzivirirwa kodzero rake.
Vanga vari mutevedzero wemutauriri weCCC vaGift of Stalo Siziva vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk-yeol nasi vati kuedza kushandura mamiriro ezvinhu mudunhu reAsia nechisimba hakusi kuzotambirika panguva iyo paine makakatanwa pamusoro peSouth China Sea, Taiwan uye kupinda nechisimba kweRussia muUkraine. Vanozvipira kubatsira pasina muripo muDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC vanobva kuGoma Active vanonzi vaunza kwete zvekudya chete asi mumwe mufaro kuzviuru zvevana vakasiyiswa misha yavo nekuda kwemhirizhonga iri kumabvazuva kwenyika iyi. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvinomwe kana kuti 237,000 vakatiza misha yavo kubva muna vukadzi, zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% vari vana. Zimbabwe neBotswana dzaumba komiti nenyanzvi dzinosanganisira vana chiremba vezvipfuyo kubva kunyika mbiri idzi senzira yekusimbaradza kubatana kwenyika mbiri idzi mukurwisana nechirwere chemahwanda kana kuti foot and mouth. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vataura mashoko anhasi mangwanani apo vanga vachitaura nevagari vemumusha wezvenzvambe uyo uri kuchamhembe kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. VaMasisi vati nyanzvi dzakaumba komiti iyi iyo iri kutungamirwa negurukota rezvekurima munyika yevaFidelis Mulau dzinotarisirwa kuuya nemushongo wekurapa chirwere chemahwanda icho chadai kunetsa.
Vairadzirwa avo vanenge vonata
vachiita basa ravo nemazvo, takatarisira kuti ana mazvikokota vemuno vachaita basa guru nekutipa mushonga uchapedza chirwere chemahwanda. Netarisiro yakakura kwazvo kuti vana mazvikokota ava vachaita kuti Botswana neZimbabwe dzive shamwari dzemhando rokwati mushure mekuita mushandira pamwe uyu.
Sezvo kusina mushonga unorapa chirwere chemahwanda, Botswana imubishi kupfuura nekupisa mombe zviuru gumi kana kuti 10,000 senzira yekumisa kuparara kwechirwere ichi icho chakaputika muna Nyamavhuvhu mumisha iri kumuganhu wenyika iyi neZimbabwe inoti Sinyawe, Sivia, Butari, Ramokhwebana, Moroka, Mapoka nezvenzvambe. Kuchishandiswa mishonga inoderedza ukasha wechirwere chemahwanda inogadzirwa nekambani yemunyika iyi yeBotswana Vaccine Institute, vaMasisi vati urongwa uhu hwakanangana kupedzwa kwechirwere ichi muZimbabwe sezvo vachibvumirana kuti chiri kutapukira kubva munyika.
Kuna komiti yemwe inongori vati mutuo vaikopanidzi leon ivine malova neke varumire kuHarare
kwanza kuva nyika ina mahwanda nesiwo tinenge takunda hurumende yangu ichashanda neZimbabwe kwanza kurwisana nechirwere ichi.
VaMulau vato vagara vachipa Zimbabwe mishonga yechirwere chemahwanda asi vaona kuti zvakakosha kuti vaite muonera pamwe chuma chemuzukuru pakurwisana nechirwere ichi icho chinotadzisa nyika zhinji kutengesa nyama yemombe kunyika dziri kumawirira.
It will be a Botswana project that we have to sell to other
projects in the Botswana yakabatana dzimwe nyika kunyanya idzo dzatakakomberedzana nadzo seZimbabwe, South Africa nedzimwe. Isu tisi chega tine kambani inogadzira mishonga yechirwere chemahwanda, saka shuviri yedu kuona nyika dziri mudunhu dzakafana nesu nyaya dzekuva pamberi nekurwisana nechirwere ichi.
Muna 2011 Botswana yakatanga kupa Zimbabwe mishonga yekurwisana nechirwere chemahwanda inosvika 50,000 doses senzira yekubatsira hurumende mukurwisana kurwisana nechirwere ichi. Studio 7 ana kukwanisa kunzwa diwire hurumende sezvo gurukota rinoona nezvekurima munyika Dr. Enkias Masuka vanga vasingadaire nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Takundikanawo kubata vatevedzeri vavo vaviri vanoti vaDouglas Karoro navaEvangelis Aritatos. Taidzawo zvakare kubata mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe Henry Mukono Shuro asi hatina kukwanisa kutaura navo sezvo vanga vasiri muhofisi yavo. Nyanzvi munyanzvi zvifuyo uye vari mukuru pakambani inotengesa zvekudya zvezvifuyo muguta reFrancistown muBotswana vaIan Ruende vati urongwa uhu hungabatsira kwazvo sezvo vana sorojena varare muakwadzi makomo vakati chara chimwe hachiswanyi inda.
Zvirwere zvakaita seZana foot and mouth diseases zvinezvi toda kuti all my stakeholders, all hands on deck, that's why if I get an outbreak, you know, to report to Organization for Animal Health, so that is the medical, so don't notify us, or if I tell them, but I can't, if I can't, and then if I'm on a moment, but I start to use some measures, or to a theory rate. Spread the injuries like that. So I'm sure that we're going to have movement restrictions. We quiz that would be minimize it. Could spread a quiz injuries like that.
Chirwere ichi, chinokonzera kuti Botswana imbomisa kutengesa nyama yemombe ku European Union kana kuti EU nguva dzese pachinenge chanyuka. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Kunyange varimi vakawanda vari kufarira kunaya kuri kuita mvura kumativi mana enyika, vamwe varimi vegorosi vanoti mvura yaturuka nekukurumidza iyi ichakanganisa gohwo ravo sezvo gorosi ravo ranga raoma rave kunayiwa riri mumunda. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi wegorosi kuBanget vamunashi Chambati vanoti vainge vakatarisira gohwo rinosvika matani makumi matatu asi vanoti izvi zvicharamba sezvo gorosi ravo rave kunayiwa richiri mumunda. VaChambati vanoti mvura iri kunaya ichakanganisa huwandu pamwe nekunaka kwegorosi ravo, izvo zvichaita kuti vawane mari shoma pane yavanga vachitarisira.
Ndainge ndakatarisira kukohwa 30 tons asi izvi hazvichagoneka nekuda kwemvura iri kunaya zvakanyanya.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wegorosi mudunhu reMashonaland East pedyo nemarondera vaWeston Kahari, avo vanotiwo mvura iri kunaya iyi ichakanganisa gohwo ravo.
Kana ikawandisawo zvinoita kuti ikatangawo germinate which needs to be planted early. Just 50 days zedu tikadzitangira musiwa 15 October toverenga kumashure inofanira kunge iri enda cut off date yekuti vara wiki yacho.
Mumwe wavatevedzeri vaviri vegurukota rezvekurima vaPeter Aritatos vanoti vakatoendesa michina yekukohwa gorosi kunzvimbo dzose munyika yose uye vanokurudzira varimi kuti vapedze kukohwa gorosi mumazuva mashoma ari kutevera. Mumwe murimi wegorosi mudunhu reUmuguza kumaTebeleland North vamukotozi Lunga vanoti izvi hazvisi kuitika, vachiti vakavimbiswa michina yekukohwa masondo maviri apfuura asi hapana chatichauya.
The range has affected us already.
Amai mai wePGT vanoti vanokurudzira varimi kuti vakurumidze kurima gorosi mumwedzi yakubvumbi naChivabvu kuitira kuti izokwanisa kukohwewa muna Nyamavhuvhu naGunyana mvura isati yaturuka.
Wiki inotanga kudyarwa April uye kazhinji tinokurudzira varimi kudyara wiki yavo kusvika musi wa25 May, apo tinenge takatarisa kuti wiki inodyarwa April naMay inooma kubva September kusvika October, apo mvura inenge isati yanaya sezvo mvura mwaka mizhinji yaitanga kunaya kubva kuma18 October.
Amai Jito anokurudzirawo hurumende kuti ipe varimi vegorosi zvikwanisiro zvekurimisa gorosi nguva ichiripo kuti varimi vakurumidzewo kurima.
Kuvarimi vanorima wiki zvakanaka kubata nguva inoita kurima wiki kuti vasazorasikirwe negorosi ravo zvinozoita kuti varasikirwe nemari zhinji. Vanopa zvokurimisa kunyanya hurumende Kaipe wovari mima inputs nenguwa kuitra kujikara ne kukowa nenguwa u. Vamwe varimi vari kutambudzika kutsvaga mari yekukohwesa uye kutenga dhizo rinodiwa sezvo izvi zvava kudhura zvakanyanyisa. Dambudziko remvura nemoto gore rino zvanyanyisa zvokuti wichi ichaderera gohwo pamusana pekurasikirwa yatsva kana kuti yanaiwa.
Zvimwe nyanzvi dzekurima dzinoti varimi vegorosi vave kunonoka kurima zvinozoita kuti vanonoke kukohwa nekuda kwekushanduka kwemwaka zviri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Hurumende yanga ichitarisira kuwana matani zviuru mazana matatu nemakumi masere zvegorosi kana kuti 380,000 tons ako kanoveke kutanga kuti iite gohwo rakadai regorosi rinokohwewa munyika. Asi kana mvura ikaramba ichinaya sezvairi kuita mazuva ano, tarisiro iyi inogona kuenda mudondo. Gore rino varimi vanonzi vakadyara mahekitare zviuru makumi masere egorosi kana kuti 80,000 hectares nyika yose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Maziso nenzeve zvevateveri vemutambo wenhabvu zvave kumakwikwi World Cup kuQatar, uko Africa iri kumirirwa nezvikwata zvishanu gore rino zvinoti Cameroon, Morocco, Senegal, Tunisia neGhana. Senegal yazivisawo nhasi kuti shasha yayo Sadio Mane achange ari muchikwata chenyika chichange chiri kumakwikwi aya, kunyange hazvo akakuvara achitambira chikwata chake cheBayern Munich. Izvi zvakaitika nemusi wechipiri. Kusimba kwamani kuti anga ari muchikwata kumakwikwi aya yanga iri nyaya yanga ichinetsa vateveri vemutambo wenhabvu vakawanda. MuZimbabwe vazhinji vanofunga kuti chikwata cheSenegal ndicho chichaenda kure sezviri kutaurwa nemutevedzeri wemurayiridzi weCapes United Fungaito Stawo Kwashi. Ngatinzwei nyaya ina Michael Kariati.
Kwashi anoti semaonero ake Senegal ndiyo ichadadisa Africa kumakwikwi epasi rese aya.
Zvinhu zvakanaka stereki for development yemaAfrican coaches. Zvinhu zvinodadisa zvekuti izvo zvinorakidza kuti mucontinent medu meAfrica muri kushandwa ende macoaches edu ari kudzidza ende ari kugrowa, because wakaona uchikwanisa kuqualifyza team kuenda kuWorld Cup unenge uchita basa rakanaka.
Chigove anobvumirana nazvo achiti maTeranga Lions ane vatambi vanotambira zvikwata zvepamusorosoro munyika dzakasiyana siyana muEurope. Asi mutsigiri wenhabvu vaspecial bote vanoti Africa haifaniri kuita tariro yakanyanyisa nekuti varairidzi vemuno ava vanopererwa kana zvinhu zvaoma. Zvikwata zvemuAfrica izvi zvinoshuwiro yekusvika masemifinary kana mufinary kekutanga kubvira makundano aya aparurwa na 1930, Cameroon muna 1990, Senegal muna 2002, ne Ghana muna 2010. Ndidzo nyika dzakagumira makota finali. Hakuna nyika yemuAfrica yati yasimudza mukombe uyu kana kusvika ma semi finali. Makundano eWorld Cup ari kutanga musi wa 20 mbudzi achipera musi wa 18 zita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Vateereri, musakangana wachirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nezvekuburitswa muusungwa kwenhengo yeCitizens Coalition for Change vaGodfrey Stole mushure mekubhadhara mari yechibatiso neZuro. Tichazeyawo zviri kubuda musarudzo dzemuAmerica dzemamidterm. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chikwata cheCommonwealth Assessment Mission chotarisirwa kunge chiri munyika kwesvondo rose kutanga mangwana kuti chione kana Zimbabwe yakakwanisa kuzadzisa zviga zvayakatemerwa kuti ikwanise kudzoka zvakare mugungano iri. Zvichitevera kukuvara kwevana makumi maviri vepaGreat Zimbabwe University neZuro munjodzi yemumugwagwa vachibva kunonyoresa kuvhota muguta reMasvingo, ZEC yokurudzirwa kuti inge ichitumira vashandi vayo muzvikoro zvepamusoro vachiita basa rekunyoresa vadzidzi vanoda kuzovhota. tabatashwa kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisendaba ku VOA Njebele. Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 11 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kusukela mhlaka 1 ngomfalakazi abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo ama-commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni eyama-toll fees e-Bay Bridge ngamadola emelika kuphela kumbe ngama-rands. Ibandla le-TCCC lithi ilunga lalo umnumzana Godfrey Sithole uzahlolwa ngodokotela ngemva kokuhlala ejele okwenyanga phose ezinhlanu. Kule qula le-Commonwealth elizafika eHarare ngempelasonto lilanda ukuyahlaziya umumo oselizweni ukuze kubonakale ukuthi iZimbabwe ingavunyelwa na ukubuyela kulumanyano njalo ibe lilunga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi kusukela mhlaka 1 ngenyanga ezayo abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo kumbe ama-commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni eyama-toll fees e-Bay Bridge ngamadola emelika kuphela kumbe ngama-rands ase-South Africa. Umthetho lo wethulwe kugwalo lwe-Government Gazette namuhla. Ngokubika kwenkundla ye The News Hawks, abanye bathi lokhu kutshengisa sobala ukuthi uhulumende laye kasalifuni idola leZimbabwe ngoba lingasathengi lutho. Ivandla le-TCCC lithi ilunga lalo umnumzana Godfrey Sithole ongumeli wesitungwiza North edale lePhalamende uzahlolwa ngodokotela ukuthi impila kahle yakhe ilungile na ngemva kokuhlala ejele leChikurubi Maximum Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Usithole ukhululwe inkantolo kamantshi izolo kulandela ukubotshwa kwakhe ngonhlangula ndawonye lamanye amalunga e-TCCC alitshumi lanhlanu 15 agoqela omeli wezenkeza West ePhalamende umnumzana Job Sikhala beseteswa icala lokuphehla udlakela enyathime. Umantshi umkhulule ngebheyili yenkulungwane zamadola eZimbabwe ezingamakhulu amathathu 300,000 Zimbabwean dollars. Wamxwayisa njalo ukuthi ayezibika emapholiseni kanye ngeviki aphinde aphe umthethwandaba ipasipoti yakhe. Umnumzana Sithole uhlangabezwe ngabasekeli be-TCCC abanengi ekade behlabela bejabulela ukukhululwa kwakhe ntambama izolo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalosi Siziva.
Izolo beseshikurubi Maximum Prison samukela ke uGodfrey Sithole our honorable wedale lePhalamende eChitungwiza ngemva kokuba ne-bail magistrate court kuyinto ke sincede kakhulu ke ikakhulu ke ukubana ke ethole elungelo labo ngenxa yokubana imuli lathi esebenza la kuba nzima ukubana umsebenzi uhambe kakhulu emulini ngenxa omunye wenebotshwe ikakhulu ebotshele ke into ke engekho ke so bala umana icala alenza yilipi. It was pure political persecution and ukubana ehlanganiswe kanye lemuli yakhe after 156 days entilongweni asonto ke elula enjalo ke into ke esibona ngani kufanele ilungise ikakhulu sesilanda ke ukhetho.
Emzimbeni uthi uphile kuhle yini usithole lana inqali imkhangele njengoba ehlale isikhathi eside kangaka entolongweni.
Ye indaba ke yesimo sakhe inkinga yiko ke namhla ekufanele ehambe ke ukuyahlolwa ngabo dokotela ngenxa yokubana ke esikurubi kulobu nzima ke ebebukhuluma mayelana lokuhlala ababe yikho khona ikakhulu indaba yokubana kulesambuso esisodwa for abantu abaningi njalo ke indaba yokusetshenziswa ke kwezambuzi zakudala esebenzisa amabhakete kuya affecta ke umumo in terms of health situation ezibotshwa. Number two indaba yokubana ke kuyaswelakala imithi sonqabela ezinkinga into etholakalayo kakhulu i-paracetamol eyayenza ukuthi kube nzima ke kubana be-keep up with the difficult health conditions. So kuyinto ke esibona ngani nxa engahamba namhla kumadokotela sibekwazi ukubana ke sizobani kufanele kuyenzwe ngenxa yokubana isimo sakhe lesimo sama-prisoners eZimbabwe jikelele siyisimo esi-problem. Yikho thina sikhuluma ngendaba yokubana kufanele kulungiswe ukubana ke abantu asemajeli asitsho ukuthi bafanele bekhulule kodwa kufanele ukubana ke bephile ke under ama-conditions ke ahlonipha ke ubuntu and their dignity babo. So into esibona ngani fanele ilungiswe ke uhulumende ke obuyayo sisiya phambili.
Udaba lwabosikhala labanye bakhe laba balokhe bevalelwe lithini ngalo njengebandla?
Yeah, of course kathesi ke ama lawyer ethu akhangele indaba yokubana ke kungenziwa njani ukubana ke usikhala labanye abayi 15 bethole ukukhuluka kakhulu ekathesi kubana sokule change circumstances eyo the basis around which emthethweni fanele behambe bebuyeleke emergency court le high court kubana be-applyele ukubana bethole ama-bails khangelela ukubana ke ama-application lawa ke azaba lusizo ukubana honorable Sikhala le nyasime 15 bethole ke ama-bail behlanganiswe lezimuli zabo njalo sikwanise ukuqhubekela phambili ngenxa yokubana indaba ye-abuse of the judiciary ngezanu PF ukubana kuphesekithwa ama-political prisoners. UGodfrey Sithole njengoba limzwile is very fortified, is very clear ukubana uyaphambili njalo ufanele siqhubekele phambili ngenxa yokubana ke yes kulobunzima but that is the nature of our revolution. The democratic struggle ilobunzima but it is around that particular engagement la maprogram esayenza ukubana ke ilizwe likhulule. So is prepared to forge ahead. Yikho lizile even honorable Sikhala ekhuluma labanye ke ecourt ukubana ke ye ekugcineni kwakho konke ilizwe lathola inguquko. That's why we're in this struggle ukubana ke kube le nguquko njalo thina nxa sesihulumende sibekwazi ukubana we have to treat even laba abaphikisana lathi according to ama-details omthetho. Hayi khona ukubana ke umuntu kufanele ke echaye on the basis yokubana ulokungazwanani or lokuphikisana le mbono kahulumende.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kulequla le-Commonwealth elizafika eHarare ngempelasonto lilanda ukuyahlaziya umumo oselizweni ukuze kubonakale ukuthi eleZimbabwe selingavunyelwa na ukubuyela kulumanyano live lilunga. I-Commonwealth ngumanyano ohlanganisa eleBhilithane kanye lamazwe ake abuswa yileli lizwe. Ugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe olwe-Foreign Affairs luthi iqula leli linxuswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. IZimbabwe yakhitshwa ku-Commonwealth ngumuyi umnumzana Robert Mugabe ngo-2003 ngemva kokuxabana leBhilithane imethesa icala lokwephula amalungelo oluntu kanye lokuqilibezela kukhetho. Ngokunjalo iqula leli likhangelelwe ukukhangela okunengi okuphathelane lendaba zamalungelo kazulu. Sixoxele ngcwethi yehlaziya ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Iqiniso ukuthi icula leli lakuhambelani nezi chenzi eze zipera eze EU de Amerika kuchieni gotwa niza kutuwa kona gula maima condition esa waniwa uti kiwa sikisi kade wazi uti ukupuma esa gwenda ukumu niwe afike uchanga nga gumbi fakto za sora pwisha uchisa kisha mchisha gila pa gotwa uprete mingabe mui mui owakala na wapuma uti eni izi yili ya kona nga kondisa kona anga hati anganyana ai angoni ngathi nakuye ukuthi bafuna ukubona ukuthi sekuguqukeni angiboni ukuthi kulolu sekuguqukeni mase sikhangela nje upresident Mnangagwa angiboni ukuthi kule ayijiki leyo engenze ukuthi sijabulele ukuyela umanyano weCommonwealth.
Udaba olwaluhlupha kakhulu babangwenya ngolokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kodwa uhulumende uthi asehlonitshwa amalungelo kanti le mithetho iyalandelwa ngemfanelo.
Iqiniso ukuthi nxa kuthiwa kukhulunywa ngamalungelo loluntu, lesi isikhathi esihle esiqondileyo ngoba singathi sikhangele ukuthi kule mithetho eminingi esiguqukileyo ehambelana lokhetho. Ehambelana le information iyithi esisenza ngathi vele sesisenze esibuyele ekuqaliseni laphana sithi zamele babumkhabe indoda eziyisezinini manzonto nxa abantu laba ababuyayo njengabantu abaqonda neziqiniso bazakhangela imithetho yakhona ukuthi imithetho yakhona isigugile yini kunje sikhuluma nje umnumzane uJob Sikhala usejele ukuthiukuthiyo ekunyanga eziningi icala lakhona alikhulunywa yini yikho konke esikutshiwo ukuthi nxa kungasalungisekanga ukuthi uZulu ukhululekile ube ukhuluma akufunayo abanye bayachaya osenitajazmtofa ngale kmatofo hathi mfowethu akula nje eguqukileyo kukhanya sokubili.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukwele Egypt emhlanganweni wokudinga amacebo okulwisana lokuguquka komkhathi o-United Nations Climate Conference obizwa njalo ngokuthi COP27. Umongameli Biden ukhangelelwe ukwethula amazwi echasisa ngamanyathelo asethethwe yilizwe lakhe ukulwisana lesikhudumezi esibangelwa yikuguquka komkhathi. Umhlangano lo ungenwa zinkokheli zamazwe omhlaba ezithiyeneyo. Kusenjalo lokhe kungakacaci kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobe kukhetho lokudinga amalunga ephalamende eMelika ngoba amavoti alokhe esabalwa. Kulabe Zimbabwe abedlula ichumi ababotshelwe ukuba seSouth Africa ngokungekho emthethweni namuhla ngesikhathi besiya emhlanganweni wokuhlomisa ngolwazi lokusungula amabhizimusi izizalwane zaseZimbabwe ezizabuyiselwa ekhaya ngomnyaka ozayo ngemva kokwesulwa kwamaphemithi aso. Intatheli zindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo uyalandisa.
Umhlangano lo uqhutshelwe eJohannesburg njalo ubizwe inhlanganiso ebona ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi esizalwane zezwekazi le-Africa, e-African Development Consortium. Ababotshiweyo ngabanye balabo abazadudulwa kwele South Africa babuyiselwe eZimbabwe ekupheleni kohlelo lweZimbabwe Special Permits ekupheleni kukaNhlangula omnyaka ozayo. Njalo ke bebesiyadinga ulwazi mayelana amabhizimusi abangawavula nxa sebebuyele ekhaya. Izikhulumi ebesemhlanganeni lo zithe kuqakathekile ukuthi labo abazaphelelwa imisebenzi kwele South Africa bathole ulwazi oluzawaphathisa ekutholeni indlela zokuziphilisa nxa sebebuyele eZimbabwe njengoba imisebenzi ingekho. Elinye lamacebo akhandwe kulomhlangano yikuthi abazabuyela ekhaya laba babhalise amagama abo kanye lamabhizimusi abafuna ukuyasiphilisa ngawo afana lokulima, ezokwenjiwa, ezokupheka, ezokulungisa imota lokunye okuthiyeneyo. ngemva kokubhalisa bazasungula uhlelo lokubapha amakhono okusungula lokuthuthukisa amabhizinisi abo abayabe bewakhethile. Kulo mhlangano kuhle kwasungulwa inhlanganiso yezamabhizimusi egoqela izizalwane zakwele South Africa lezaseZimbabwe eZimSA Business Facilitation Forum. Okhokela inhlanganiso usikhuca mfundo Danisa Baloyi, laye okhulume kulo mhlangano, uthe intuthuko ngeke bekhona nxa kusekhona ubadlululwano.
The idea is to combine the two and put an effort in ukuthi sisebenze sonke, and to me it's something overdue.
Usomabhizimusi weZimbabwe njalo esikhulume sebandla leZANU-PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi inhlanganiso le ebunjiweyo izasiza labo abafuna ukubuyela ekhaya ukuzwisisa amathuba amabhizimusi akhona eZimbabwe kuhlangothi zomnotho ezijeneyo. Isiphathamandla se-African Development Consortium umnumzana Buthule Zenyathi uthi bona njengenhlanganiso ebizela umhlangano indima yabo sebedlalile, ngakho uthi ingqobe sezukuzalwane zeZimbabwe ezabuyela ekhaya ukuthi zisukume zibhalise ukuze zilolongwe zilolelwa ikusasa lazo eZimbabwe.
Kubalulekile ukuthi abantu befike bebe nento yokwenza, ngoba ma bengenamsebenzi bengelanto yokwenza kuzoyenza ukuthi bephinde bebuye back.
Isiphathamandla sogada lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Yusuf Simons obekhona la kulo mhlangano wenqabile ukuphendula imibuzo yabeZimbabwe esithi udaba lokubuyela kwabo ekhaya lusasenkantolo, ngakho kunzima ukuphawula. Le yinto engajabulisanga umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa umnumzana Qabotha Mabena.
Akusiphathanga kuhle lokho, ngoba besicabanga ukuthi sathi sisuka lapha sikwazi siyazisa abantu ukuthi hayi, nxa u-applyela i-waiver, i-waiver wenza kanje, nxa kumbe i-work waiver, kumbe i-business waiver.
Iziphathamandla ze-ofisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa lazo bezikhona kulo mhlangano. Mele Studio 7, Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele South Korea umnumzana Yoon Suk-yeol uthi imizamo yokuguqula isimo esisezwekazi lase-Asia eqhutshwa kungela kuvumelana phakathi kwamazwe omhlaba ngeke iphumelele. Umdlali waseSenegal olodumo uSadio Mane ubikwa ezaphatheka emdlalweni yeFIFA Soccer World Cup edlalela ilizwe lakhe kwele Qatar lanxa nje elimele. Ulive Talk lamhlanje sixoxa ngokukhululwa komeli wesitunguza North edale lephalamende umnumzana Godfrey Sithole olilunga lebandla le-Triple C. USithole ukhululwe izolo ngemva kokuvalelwa eChikurubi Maximum Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Sizalipha njalo impumela yokhetho lwaseMelika. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana ngaphandle komthetho sebethwele nzima kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokudalwa kwamacala kuleli lizwe. Umkhankaso lo uza ngesikhathi abanengi sebelungiselela ukubuyela emakhaya belanda ikhefu lekhisimusi. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umkhankaso lo osungulwe okusemthethweni mhlaka 1 lwezi uzabona amapholisa amaningi emgwaqweni endaweni esijeneyo kule Botswana kuze kuyefika isikhathi sekhisimusi. Lesi kuvame ukuba isikhathi esibona abantu abaningi abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana ngekho emthethweni bengahambahambi emphakathini. Usikhomishini wamapholisa kule Botswana umnumzana Phemelo Ramorokwane uthi umkhankaso wenziwa minyaka yonke sekulanda ikhefu lekhisimusi uqakathekile ulwisana lokudalwa kwamacala.
Sonke kumele sibambane
ukulwisana lokudalwa kwamacala ikakhulu endaweni ebubirwa ukula masele ezifuyo okuchatshwa ngalokuthi angena evele emazweni angamakhelwane.
Abezimbabwe abafana lomnumzana Mkhululi Moyo bathi ngesikhathi kulo mkhankaso wokulwisana lamacala kuba nzima kwabanye bakhe ukuhambahamba emphakathini, amapholisa agcwele indawo zonke bemisa lezimota ikakhulu ezikaZulu ukuphazamisa inhlelo zokuhambahamba kwabana lamaphepha okuhlala kwele Botswana.
Hey, so ngantwa kulo kubalovile bani sisizama ngesibone nje amapholisa nje yonke indawo njengobana vele sesiqalisile ukubona besike saxoxa nje ngikhuluma labanye abafowethu lapha ngendaba yangkhona. Hayi no, izindaba ezingantwa akazinathisi manzi, izindaba ezingazinhle empilweni ikakhulu ibantwini bakithi abange lamaphepha aqondileyo. Sesikhangela isikhathi zokuthi manje sesilanda ukhisimo siphela lapha sesisebenzela ukuthi abantu sithole okuncane siye emakhaya.
Iningi labeZimbabwe liphila imisebenzi yezandla okwaziwa kakhulu ngokuthi ama-peace jobs, okusho ukuthi kumele babe behamba-hamba bengena ezindlini. Omunye weZimbabwe ohlala eHabron umzana Dumeze Ncube uthi isikhathi somkhankaso wokulwisana lokudalwa kwamacala sinzima kuningi elingela mvumo yokuba seBotswana.
Ya, okwamanje isikhathi esinzima for abantu basekhaya. For amalanga angu-60 kuzokuyewela iChristmas izidlulile ngali. Amapholisa walapha eBotswana bayeve patrola ngendlela ezingathambanga. Iningi labo liyandisukuma nje kuma-bus stop.
Abanye abantu ababhekane lodubo lokuya eZimbabwe esikhathi sekhefu lekhisimusi abahlala kwele South Africa. Umnumzana Nqabuthu Mabhena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi imikhankaso egcina idinga abangekho eBotswana ongekho emthethweni kayiqondanga.
Siyakwazi ukuthi ukungena elizweni ungela maphepha aqondileyo yokwephula umthetho, kodwa lokho kumele kuqathaniswe lalokho kwenza ukuthi abantu basuke emazweni nabo ikakhulu elizweni laseZimbabwe.
Sokuyinjayelo eleBotswana libuyisela emuva phose inkulungwane ezimbili zabeZimbabwe abangena kuleli lizwe okungekho emthethweni, kodwa iningi liyaphindela kweleBotswana masinya osekudala ukuthi amalunga edale lephalamende kweleBotswana bachothoze inyathela leli ukuthi liyize. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabona kweleBotswana.
Mafitshane balaleli, ke sivale imbiko elifake ekhasini lethu leFacebook liphawula phezu kodaba lwequla leCommonwealth elizafika eZimbabwe ngalimpela sonto lilanda ukuzehlaziya umumo ukuze kubonakale ukuthi iZimbabwe isiwahlonipha yini amalungelo ukuze ibuyiselwe kuCommonwealth. Silombiko ka talenti slash iloba laphana ku Facebook uthi kuzomele bafike kontutu ziyathunqa bazobona orovai. Miracle Vengwane uthi wena ababuze thina sibatshele. Helen Lee N Davis uthi wena I'm sure bazohlala endlini kamnangakwa. Kuzoba lo Nothando Mandlondlovu uthi ababuyele lapho abavela khona, abalasizo abangasisiza ngalo labo march out.
Itchy was a frightening my darling, was a frightening seven so far.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi wakobulawayo uPerfect Thando lwenkosi Sibanda owazakala ngegama lakhe kwezomculo elithi Ofate ocula umdumo we-hip hop. Kubika uEzra Shisa Sibanda.
Kulezinsuku we-hip hop siculwa langabe sintwana u-Alfred intombazana ethe ngeke isalele.
Ngineminyaka engu-31 ngihlala eNkulumane, ngafunda eMaranatha naseMpandeni. Then for my tertiary education I managed to get a scholarship sokuthi ngifunda e-Algeria where I got my masters in food microbiology and toxicology.
Okay. Rabin in the building. Shout out to Cycle Tech. The 20s. forever new conscious music. Yadi? Yeah, yeah, yeah.
What?
Listen.
Look, I've no loneliness and pain since I was 10 years old. For monsters, and I'm a bit the only thing that kept depression and fear. I've been left crying myself to see some balance.
Like, oh, was I'm too old and don't go to one get an in jealous of 10.
How to lamb, Kale, and get out from one. His cat is less than level 12, 13, Konapa. So we started a lavankan bami or some funding go must be James and put a king in the so why she one means time to get the music.
I'm gonna bloom when it comes right. I'm like a flower and I told ya. I'm gonna take my time, yeah.
Ewu kuleni wakhe u perfect. Uthi bethanda ulalela abaculi abachiyeneyo.
Kuleni lalela abajantu abane kahlukene. O gospel, o hip hop. Oni, ombakana, ireki, yonki.
Singakehlukani akusitshele ukuthi usebenzele bani kwezomculo njalo abalaleli bengakuthola ngapi.
Ngiyasebenza noTag Red D, Adam Rizla, ama-producer oSiya oTeezy Beats abaningi. Ngiyakwanisa ukungithola kuma-social media platforms wonke under ibizo Thando Ufe THANDO _ AUFAIT.
Hip hop, umdumo othakazelelwa ngontanga, yikho nje uperfect ewupheka kanje. Nguye phela u-Offert, besikwetshele laye kuhlelo Woza, Woza Friday namhlanje. Libe nempela sonto emnandi, igama langu Ezra Jesus Banda.
Thando lwenkosi Sibanda osibiza njalo ngo-Ofeta ehlabela kamnandi esigqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende uthi kusukela mhlaka 1 ngenyanga ezayo abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo kumbe ama-commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni yama-toll fees e-Bed Bridge ngamadola emelika kuphela lama-rands. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Godfrey Sithole uzahlolwa ngodokotela. Kwanele olivalelisayo untungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.